mukuru wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazotaura ivo kuti munhu wese ari muSouth Africa, munhu mukuru abva zera, achapuwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Zvichisiyana nezvainge zvataurwa negurukota ravo rezveutano vaMkize. Mushure mekunge vanhu vakawanda nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira Redu ashora pachena kuti yanga isiri pfungwa yakanaka kuti zvinonzi zvizvarwa zveSouth Africa chete ndo zvingawane nhomba inodzivirira COVID-19. Tinozvitenda mashoko avaRamaphosa ekuti munhu wese anofanira kuti awane nhomba iyi.
Mune chivimbo here chokuti South Africa ichaita zvairi kutaura izvi?
Chasara chinofanira kuteverwa ndechekuti pawane vanhu vanenge vachicherechedza kuti zviri kuitwa here, nekuti South Africa ine kazhinji hunhu hwekuda kuita rusarura, ganda rusarura ichisiya vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika vari mukati meSouth Africa. Saka tichada kuti tirambe tichiongorora, tichitarisisa kuona kuti zvavimbiswa zvakavimbiswa navaRamaphosa zvichaitwa here kana kuti kwete.
Kana Human Rights Watch ikawana kuti South Africa haisi kuita zvayataura izvi, munoita sei nazvo?
Kana zvichinge zvisina kuitwa, vanhu vachinge vaona kuti aiwa havasi kupuwa nhomba kune rusarura ganda, totaura zvenizwiri pamusoro kuti munhu wese awaniswe mukana, nekuti denda reCOVID-19 harisarudze, haritarise kuti une chitupa chakadii, idenda rinongobata munhu wese zvake. Nekudaro tinogamuchira mashoko ekuti nhomba iyi ichapiwa kumunhu wese ari muSouth Africa, munhu akafanira anenge abva zera.